This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina, gunyana 10, 2015. Makateerera kuStudio 7, nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ini chinhu chakashata chakaoma kuita zvikwereti usingabhadhari. Usikana kunzi uyu anotora zvikwereti hadini haabhadhari.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti Zimbabwe inoda zvakawanda, kwete chirongwa chestaff monitored program kubva kuIMF. Vatenda ibiti votarisirwa kusarudzwa kuti vatungamire MDC Renewal Team, iyo inonzi inenge yave kudaidzwa nezita rekunzi People's Democratic Party paCongress iri kuitwa muHarare. Vatsvangirai voparura gwara rezvavanoda kuti zviitwe sarudzo dzisati dzaitwa. Nhasi tine hurukuro pamusoro pemapato ezvematongerwo enyika neremangwana ravo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi munyaya dzeupfumi nevemabhizimusi vanoti nzira dziri kutorwa nehurumende mukugadzirisa upfumi nekubhadhara zvikwerete dzinofanira kutevedzwa zvakadzama kuti upfumi hwenyika husimuke nekufambira mberi. Mutoro wedu wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekutarisa remangwana reZimbabwe munyaya dzezveupfumi pamwe nekudyidzana kwayo nenyika nemasangano ekunze anopa mari akaita seWorld Bank, nyanzvi idzi dzati hurumende inotofanira kutora mamwe matanho akadzama pakugadzirisa upfumi nekubhadhara zvikwereti zvayo zvose. Muzvinafundo Mutuli Ncube vekuOxford University kuBritain vati Zimbabwe inotoda urongwa hwakadzama kudarika urongwa hweStaff Monitored Program uhwo huri kutungamirwa neInternational Monetary Fund. Mukuru weLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaGodfrey Kanyenze vati kunyange hazvo masangano akaita seIMF nenyika dzekunze dzichiuya kuzobatsira, nyika inofanira kuva neurongwa hwayo hwekugadzirisa upfumi hwayo.
Saka unofanira kuziva kuti iwe ndiwe unofanira kuchitsvaga nzira dzekuti vamwe vauye vakubatsire ubatsirike. Saka haizi nyaya yako kuti unotanga kutuka vamwe kuti IMF, nekuti IMF haingouyi kunyika dzese dzese, inouya kune nyika dziri kunetseka.
Vati pari zvino nyika iri kutadza kuwana mari kubva kumasangano akaita seIMF, World Bank nenyika dzinobatsira nekuda kwezvikwereti zvisiri kubhadharwa. Vaendera mberi vachiti itsika yakashata kukwereta nyika isingabhadhari zvikwereti.
Ini chinhu chakashata chakaoma kuita zvikwereti usingabhadhari. Usikana kunzi uyu anotora zvikwereti hadini haabhadhari.
Mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries vavusisa moyo vati zvakakosha kuti pave nemitemo inonakira hurumende nevemabhizimisi kuti upfumi husumuke. Vanoti pari zvino zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka sezvo pasina kuwirirana pane zvinotaurwa nehurumende nezvairi kuita. Vatiwo nyaya dzezvikwereti zvenyika dziri kutadzisa vemabhizimisi kuwana mari nemutengo wakaderera kubva kumabhanga ekunze. Vamwewo vataura pamusangano wanhasi mukuru webhanga guru renyika reRBZ vaJohn Mangudla, avo vati vari kuita zvese zvavanokwanisa kugadzirisa zvinhu munyaya dzemabhanga pamwe nekutaurirana nenyika nemasangano ekunze kuti vachitange kudyidzana neZimbabwe zvekare. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vatiwo zvakakosha kuti Zimbabwe ichidzana nedzimwe nyika vachiti kana ikasaita izvi haigoni kuwana rubatsiro rwemari, izvo zvinoita kuti isabudirire. Mukuru wechikwata cheIMF chiri kushanya munyika vaDominico Faniza vapindawo musangano wanhasi vakati zvakakosha kuti nyika ibhadhare zvikwereti kuti ikwanise kuwana mari kubva kumasangano akaita seAfrican Development Bank, IMF, World Bank nedzimwe nyika. Musangano wanhasi wange wakarongwa neIMF nehurumende yeZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Sangano rava na chipanga mazano re Zimbabwe Democracy Institute raburitsa gwaro rinonzi Zimbabwe Country Report, Governance and the Shifting Political Economy, ilo rikuratidza kuti kubva zvabva hurumende mbatanidzwa zvino munyika hazvina kumira zvakanaka. Sangano iri rinoti zviri nani kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiye matomu kuti pauye mutungamiri ane maonero matsva. Studio 7 aina kukwanisa kubata mutauriri wezano PF vaSimon Kayamoyo kuti tinzwe divi ravo panyaya yegwaro iri. Asi zano PF inoti chauraya nyika inyaya yezvirango. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru weZDI Dr. Pedzisai Ruhanya.
Tangatitarisa manini eupfumi, tangatitarisa kugara kwevanhu, kugara kwevanhu zvakanaka. Tangatitarisa nyaya dzemabasa, kuti mabasa ari kugadziriswa here. Tangatitarisa nyaya dzekodzero dzevanhu, kuti kodzero dzevanhu dziri kugadziriswa here. Tangatitarira futi kunyanya-nyanya-nyanya yekuti nyika yedu iri kusimuka here kana kuti iri kudzokera kumashure. Tichitarira futi bumbiro remutemo rakaiswa iri. Vari kuisa here mitemo inoenderana nebumbiro iri kuti tite utongi hwejekerere kana kuti tite democratic state inorespecta the rule of law nekutevedzera zviri bumbiro remutemo. Ndo zvatangatitarisa. Chitarisa kuti kuti utongi wavanhu ava vari kutonga hune pfundiso here general political economy of the state after 2 years of the rule of ZANU following the collapse of the inclusive government after the election in 2013.
Asi tichitarisa mberi, zvii zvamuri kuti zvinoda kuti zviitwe kuti nyika idzoke kumawere kwayaendawo?
Chokutanga ndechekuti nyaya yezvematongerwo enyika inofanira kugadziriswa, particularly the issue yepolitical leadership, mutungamiri wenyika. Zviri kunyatsobuda pachena kuti nekukura kwaita mutungamiri wenyika zvanga zvakakodzera kuti vaone kana mubato ravo kuti vangasiyira here umwe masinga wechidiki mubato mavo kana ani zvake, kuitira kuti nyaya dzesucession dzisanyanya kudominata nyaya dzezvematongerwo enyika.
Vanga vari mukuru wesangano ravana chipanga mazano reZimbabwe Democracy Institute vaPedzisai Ruhanya vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Congress yebato reMDC Renewal Team iri kuenderera mberi kuCity Sports Center muHarare. Bato iri richiparura magwaro ezveupfumi, matongerwo enyika uye bumbiro remitemo yebato. Bato iri rinenge rozikanwa sePeople's Democratic Party. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu abata vatendai biti avo vari kutarisirwa kuti vange vari mutungamiri webato iri kubva paCongress iyoyi.
Ndofunga mangozvinzwa kuti chachaya kuno kuHarare. Makuseni tatanga tine maambassadors wekuNigeria topo speech ipapo. Tanga tine civic organizations vana crisis vanani vakawanda wanda. Vanhu vedu vakauya vakawanda, iyo hall yese iyo six post center yakatozara.
Tiri kunzwawo kuti maparura mamwe magwaro ane chekuita neupfumi neremangwana renyika. Mungajekesa kuti zvanga zvichifamba sei apa?
Ya, taparura gwaro rinonzi HOPE, Holistic Program for Economic Transformation. Richapsai richipa hope kune vanhu. Rine mapillars akawanda andataura nechirungu anosanganisira nyaya dzemacroeconomic stability, nyaya dzekuti kutongwa vanhu vanofanira kutongwa sei, nyaya dzemabasa, nyaya dzekusabudirira kwekumaruva, rural development, nyaya dzeindustrialization, nyaya dzemigodhi, nyaya dzelabor. Labor is a standalone matrix there. Zvinhu zvakawanda.
Vakawanda vari kuchema-chemawo vabiti kuti mapato acho anopikisa aya anenge awandisa. Pangaitwe sei apa? Hamuzopedzera motorerana here mavhoti?
No, isu tiri kuti tichasenza nevamwe toita mubatanidzwa. Kunyanyanya avo vakarwa hondo, nevamwe vasina kurwa hondo vane mavalues akafanana nesu, vanorespekta kuti political party political party, vasingauye nemimbindoga wekuti ndini nhingi. Ndine vanhu avo hatisenze navavo, tichasenza nevanhu vanorespekta maZimbabwenzi and vanhu vane mavalues ende vanhu vane rudo nevanhu, kwete vanhu vakuitotowo zvinhu zvinenge zvezanupiye zvacho zvekugara pachinzvimbo zvokurova vanhu and so forth. That we will not work with.
vatendai biti vari kutarisira kuti vanenge votungamira MDC Renewal Team vanga vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Mutungamiri webato reMDCT vamogenchangirai nasi vaparura gwaro rine rinodonongodza zvikonzero zviri kuita kuti varambe kupinda musarudzo dzinotevera vachiti nyaya yesarudzo dzemuZimbabwe yava kufanirwa kuzeiwa zvakare nesangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC. Mutorodo wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pavaparura gwaro iri manheru ano iro riri kudaidzwa kuti without reforms no elections kana kuti rene, vatsvangirai vati nyaya yekusafambiswa zvakanaka kwesarudzo muZimbabwe yava kufanira kugarwa pasi nechimbi chimbi nevatungamiriri venyika dziri muSADC. Vatsvangirai vati bato ravo harisi kuramba kupinda musarudzo asi pane zvakawanda zvinofanira kugadziriswa sarudzo idzi dzisati dzaitwa. Vaenderera mberi vachiti vari kukungura kuti dai bato ravo risina kupinda musarudzo dzakaitwa muna 2013 idzo dzavanoti dzakabirirwa zvemhando yepamusorosoro nemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe nebato ravo reZANU-PF, asi vaMugabe nebato ravo vanoti sarudzo idzi dzakaitwa zviri pachena. Vanoti vafarawo zvikuru kuti vaimbova mutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai Joyce Mujuru vava kutaurawo nezwi rimwe chete navo pamusana pekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika pamwe nekusafambiswa zvakanaka kwesarudzo, kunyange hazvo vasina kubuda pachena kuti vachashanda pamwe chete namai Mujuru here kana kuti kwete mukukukidza vaMugabe musarudzo dzemuna 2018. Gwaro raparurwa nhasi iri rinoti sangano rinoona nezvekufambiswa kwesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC ndiro rinofanira kunyoresa vavhoti. Gwaro iri rinotiwo madzishe nemasabhuku pamwe nevari muchiuto havafanira kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nekufambiswa kwesarudzo. Gwaro iri rinotiwo panofanirwa kuumbwa nzira dzekuti kana vaMugabe vachinge vakundwa musarudzo vabvume kusiyira masimba kubato rinenge rakunda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.
Mune imwewo nyaya, vatsvangirai vanoti vari kugamuchira amai Joyce Mujuru nemaoko maviri nekubudira pachena kuti vava kudivire zvematongerwo enyika rinopokana neutongi weZANU-PF uye vanoda kuti bato iri ribviswe pachigaro. Mumashoko abudiswa nhasi nemutauriri wavatsvangirai vaLuke Tamborinyoka, vatsvangirai vati kubudira pachena kwaamai Mujuru kunoreva kuti bato reZANU-PF rapinda panguva yakaoma. Amai Mujuru vakaburitsa gwaro rezvinangwa zvavo kana vapinda muutongi, uye nyanzvi dzinoti izvi zvinoratidza kuti amai Mujuru vava kuumba bato. Vamwe vava kubvunza kuti ko mashoko avatsvangirai aya anoratidza kuti vangangoita mubatanidzwa naamai Mujuru here. Mutungamiri ngomo weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika Dr. Nkululeko Sibanda kuti tinzwe pfungwa dzavo.
Tinoona kuti vatsvangirai mavhiki mapfuura vanga vachiedza kuti vataurirane nemamwe mapato nevamwe vanofungidzira kuti vanotungamira mapato asiri mugovernment, ende tinoziva kuti vanga vachiedza kuti vataurane kuti paite kubatana tichitarisa sarudzo iri kuitika muna 2018. Saka ndofunga kuti mashoko avataura aya ari kuita zvichifambirana naizvozvo, uyezve ari kuedza kuti vabatewo vanenge vachisapota vamai Mujuru kuti aiwa tsvangirai hasi munhu anongoda masimba ega, anoda kushandawo nevamwe. Saka ndinofunga vari kuda zvikurusa kuti dai mai Mujuru vauyawo kutivi kwavo.
Asi mungati amai Mujuru vane vatsigiri here Dr. Swanda zvinga pakuti tione vatsvangirai vachida kubatana navo?
Ndofunga vatsvangira vangoda kungobatana chero nani kuti vanzi vakaita coalition vasati vaenda maelections 2018. Kasi vamai Mujuru kana tichitarisa basa ravaita vasati vaita vice president, tikatarisa zvavaita majidzi ravaita avaita nevanhu vasati vaita vice president, tinofunga kuti hatisati tamboona zvavaita zvinoita kuti vaite vatsigiri vakawandisa vaitsigira ivo asi vasiri vatsigiri veZANU. Uyezve ndinofunga kuti tikatarisa kuti pavakadzingwa muZANU hakuna kuita vanhu vakati wandei vasina kudzingwawo muZANU vaiti komadzingire mai Mujuru zvoragidza kuti aiwa kana vaine vanhu vano vavo vashoma kana kuti havadi kuzikanwa kuti variko naizvozvo vanhu vakadaro havasi kuti tingavimbe navo kuti aiwa vachasimuka vakauya vakafambawo namai mujuru pa kupinda kudzoka kwavaita munyaya dzematungumiro enyika matungumiro enyika saka tichaona pavachatanga ipapa kuti vachagona kusimudza vanhu vakati wandei asi kwemakore 35 apfuura hatisati taona mukana wekuti tione mai mujuru vachiita vanhu vavo vasiri vanhu vezano saka ndinotini tozoona kana vatanga basa ravo
Dr. Nkulele Kwesuvanda vanongura zvematongerwo enyika uye vanodzidzisa kuHuddersfield University kuBritain vanga vari parunhare nanditungamiri Nkomo weStudio 7 Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ongororo yaitwa mumamiriro akaita zvinhu mubato remaDemocrats inoratidza kuti rutsigiro rwaamai Hillary Clinton musarudzo dzemutungamiri wenyika huri kuderera zvichienzaniswa nevamwe vavari kukwikwidzana navo vaBernie Sanders. Imwe ongororo yaitwa nebazi reUnited Nations rinoona nezvevana reUNICEF MuNigeria inoti vana vakawanda munyika iyi havachina kugadzikana nenyaya yemhirizhonga inosanganisa kurohwa nekubatwa chibharo. Mamwe madzimai anoti dambudziko remvura nemagetsi ratekeshera munyika uye vave kutorarama sekunge vari kumamisha ivo vari mumadhorobha. Kambani yeZimbabwe Electricity Supply Authority yakayambira veruzhinji kuti magetsi achange ari mashoma sezvo mvura yave shoma kukariba uye vari kugadzira mamwe magwenya kuti ashande zvakanaka. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 naamai Moyo vanove mugari wekumabvuku kuti tinzwe zvizere nezvedambudziko iri.
Hane mvura iri kunoita because tiri kutobhadhara vakomana vanoenda kuzvibhorani kunotitengera mvura nekuti mvura isi kutombobuda mumatepi medu and it's a dollar a day kana iri mvura iringoshandisa zvemumba chete if you need any extras you have to pump out $2 to $3 kuti vanhu vageze nekuita mawashen and it's on a daily basis.
Saka vakomana ava ratova basa ravari kuita munharaunda yenyu here kana kuti zvakamira sei?
Rato basa riri kuitika ivo vasowano mararamiro nekuti vanoziva kuti isusu semadzimai kuzvibhorani ikoko hatikwanise kuichera mvura nepuresa inenge iriko.
Vanouya kumuma nguva dzakadii?
Mukamupozvi kuti first thing in the morning kuma 10-11 kana kusine vanhu vakawanda anodzoka but you just have to make sure kuti mvura yawakawana the previous day unotosiya yekumboshandisa the next day first thing in the morning yaurikutenga musi iwo isati yauya.
Kutakatarisa pakuwacha nezvimwewo munoita sei semadzimai emunharaunda yamunogarai?
Ya kana usi uchitotadza kuenda wega kuchibhorani kwacho kunochera mvura ikuti uwache unotongopedzisira watenga mvura.
Tinonzwa zvekuti vamwe vana vechisikana vechidiki pavanenge vasiri kuchikoro vari kuenda kunoteka mvura iyi kunzvimbo idzodza muri kutaura zvakamira sei?
Ya zvakaoma kana kuchikoro chaiko sometimes mwana anotononoka nekuti mubereki anenge asina mari yekuti atenge mvura saka pamba kana paine mwana otombotanga enda kumvura asati aenda kuchikoro kana kuti achingobva kuchikoro otoenda kumvura so nekuti kana kuverenga mwana anotadza nekuti anenge akaneta.
Tombotarisa kumagetsi ari kuuya here kunharaunda yamunogarai?
Zvakaoma kubva makuseni kusvika manheru.
Saka munoshandisei pakubika?
Parafin stove kana tumagas stove ukakwanisawo kutenga but atimes totoshandisa humu.
Imi semudzimai zvii zvimwe zvamuri kuita mazuva ano kuti muwanikwe muchikunda dambudziko irori zvamungati imi zvamanga musingaite munguva yapfuura pamaikwanisa kuwana mvura ichibuda zvakanaka nemagetsi?
Aye zvino hatichagarisa maoko wakungotsvagawo kana zvekutengesa tengesa kana musika kana chingo nekuti ugare uine kamari ivo zvinhu zvake zviri kutoda mari wakagara pamba hapana chaunokwanisa kuita.
Avanga vari amai Moyo vanove mugari wekumabvuku vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Vamwe vanotevera zvematongerwo enyika vanoti dariro rezvematongerwo enyika rinenge richaita duku zvichirevera kuburitswa kwegwaro kana kuti manifesto naamai Joyce Mujuru izvo zvinonzi nevamwe munongedzo wekuti vanenge vafunga kupinda mune zvematongerwo enyika. Asi vamwe vanoti nzvimbo yavo mudariro iri inogona kuita duku sezvo mukati medariro magara mune vamwe vanopikisa vakaita savamogeni tsvangirai nebato ravo reMDCT nemamwe mapato akawanda. VeZANU PF vanoti havasi kuzofa vakashayiswa hope nevanovapikisa avo vavanoti vari kuramba vachitsemuka-tsemuka. Kuti tinzwe pfungwa dzevamwe tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi wezvemutemo paKent University kuEngland Dr. Alex Magaisa pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika uye vari nhengo yeZANU PF vagadzira chirumhanzu. Tatanga nekubvunza vachirumhanzu kuti bato ravo rimire papi nemamiriro yakaita vemapato anopikisa.
Hazvitomboshayisi hope kana zvachose nokuti kuwanda kwama political parties hongu chinhu chakanaka chinoratidza kuti Zimbabwe inobvumira ma political parties contrary nezvinotaurwa kunze kwenyika kwamuri ikoko kuti kunokudzanyirira and so forth. Ndofunga kuti kaaverenga zvikumwe zvinopera zvamaoko nezvomubhutsu kutobvisa bhutsu uchizviverenga. Kuwanda kwacho ikoko pane zvamatongerwo enyika hazvina maturo nokuti already iye zvino ukanyatsotarisa vakutogwirana kuti dei Dr. Naim Juru vauya kwatiri ava vati dedade. Saka vese ivavava vane shungu dzokuda kutonga zvinoreva kuti even vakati vade kupana zvinzimbo kuti president ndiani, vice president ndiani, secretary wezvakati ndiani, pachatongova nemvonga mupopoto.
Dr. Magaisa, munoti nemapato ezvematongerwo enyika anopikisa atiri kuona kuti ari kuramba achingowanda munyika.
Kuwanda kwemapolitical party zvinotaridza kuti munyika mune vanhu vane chido chekuti vaunzewo maonero avanoita kuti nyika ingafambe sei. Nekuti kutaura chaiko ndekuti nyika haina kumira zvakanaka. Izvi zvinhu zvinobvumwa kana naivo vakuru chaivo munyika veZANU PF kuti zvinhu hazvina kumira mushe. Saka panoda kuti pagadziriswe. Asi chinhu chikuru ndechekuti kana paine vanoda kuti varwisane nebato rakaita seZANU PF. Nokuti bato rakaita seZANU PF chikuru charinonya kusimba naro ndechekuti ranga rakabatana kumakore akawanda. Uye rine yatingatiya control yestate, vanokontrora machinery yehurumende. Saka mameseji anobva kumaopposition party anofanira kunge achinzwisisika nevanhu, anofanira kunge achibata zvinoita upenyu hwevanhu. Asi chinhu chikuru ndechekuti vange vakaungana nokuti vakapatsanura navakatai handione paine pundutso yekuti vanokwanisa kukunda ZANU PF nezvairi. Asiwo iyo ZANU PF yacho haingarambe yakavara ichiti aiwa hazvina mhosva izvi hazvishayisi hope. Nokuti imo mavariwo macho tiri kuona kuti munenge muri kuitawo nyonga-nyonga.
Vachirumhanzo munoti
ZANU PF iDemocratic Party haina kumbogara gore roga roga ina vanhu vanofunga zvakafanana. Mukatarisa yakabvira kuna navanda vaningistole ikauya kuna nava edikatekeri ikauya kuna nava makoni zvichingoenda ndingangoramba ndingoverenga zvigumwe handimona. Asi vese ivava vasi vakazombouya kupfungwa. Apa tiri kuverenga vanhu vanoda kuzviita maleaders ndopoindi yatingangotaura iyoyo. Saka zviri chete zvichangoitika. Mukaverenga manifesto yacho iyeyi yakalonchewa iyeyi hapana mutsauko uripo. Inini ndiri kuti munhu mutema ari muZimbabwe on the ground will continue achizviidentify neZANU PF because inoita zvakanaka. Vaakuchiti uyabuda muZANU PF kana chiti iye unoda kuti kuve neindigenization ambosiyirei uyo anoda chigaro. Ndopainongozoperera nyaya yacho.
Dr. Magaisa, tingati here zviri kuitika izvozvo mumapato anopikisa zvingaunza shanduko munyaya dzezvematongerwo enyika?
Unozvitarisa nepakasiyana. Asi chikuru ndechekuti mukaona zvazvakaita MDC. MDC ndiro bato kubva 1999 ranga richikwanisa kuti ripe mamwe maonero angaita nyika. Vana mai Mujuru vanga vari mo musystemu iyoyo. ye ZANU-PF. Pane zvavano kwanisa here kuunza kuopposition zvekuti vanoziya kuti izvo ne izvi ndozvataimboita izvi saka nekuti tikwanise kuti zvisaitike todai 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 asi havakwanise kuzviita vari vega ndo matauriro andokwanisa kuita.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi wezvemutemo paKent University kuEngland, Dr. Alex Magaisa, vari parunare kuEngland kwakare. Manzwa okubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari nhengo yeZANU-PF vagadzira churumanzu vari parunare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo. Chikwata cheZimbabwe Under 23 kana kuti Mayoung Warriors chabuda makwikwi ema All Africa Games ari kuitwa kuCongo Brazzaville mushure mekukundwa 1-0 neSudan. Mune mumwe mutambo, Congo yakunda Burkina Faso 2-1. Tombotarisawo zvabuda mumadraw emukombe wechibuku Super Cup. ZPC Kariba vs Harare City, Chicken Inn vs Haumain, kozotiwo Chapungu ne FC Platinum. Chapkote Chapungu ne Dynamos ne FC Platinum. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa nyaya yekudzimwa dzimwa kwemagetsi uye kushomeka kwemvura mumaguta. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu titumirei matext message panamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kutora tigo kufonerai. Yashika nguya tinoverenga tsamba mbosha dzenyu, ma text message, ma WhatsApp pamwe nemashoko amunotitumira pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Nasi Blessing Zulu anotiverengera matsamba amanyora.
Tsamba yedu yekutanga inoti, how are you Blessing and Jonga? We are happy to hear you live. Kuno kubocha tine problem yekuti tinotadzawo kuwana reporter anopa news dzekuno. Anyway, we are proud of you. Yours, Luke Madekurozva. Rambai muchitipa nhau dzechokwadi, ndimupofu kugokwe, Mwari achatiitira zvakanaka, tatambura kwenguva yakareba vana veZimbabwe. Mwe munyore anoti, hi J&B, ini ndinoti dai hurumende yeZimbabwe yaita kuti makambani avhurwe, nekuti takufara nekuseenzera mudzimba dzevanhu, zita ndichenjerai kumarondera. Mumwe anotiwo, ndingafara mukaverenga tsamba yangu, ndotanga nekukwazisa Studio 7 team yose, ndokwazisazve mhuri yose yekwaLaundi, pamwe chete newo kwa Kanjera. Ndinokumbirisawo kuti mundiridzirewo kambo gotsi papata kubva kuna Sniper Storm kanondibata. Tichasvika chete by Wanda Buffalo Ward 25 Musikawanu constituency. Mwanotiwo, sando dzenyu varume basa munogona kutaura kunyangadza kunenge kuchiitwa man. Kwazisai vose vanoteerera Studio 7, Jonga nevamwe vako, ndinokubhigai ini. Tsamba yekupedzisira inoti, hai mukoma Jonga and Blessing, nau munopepeta varume. Morisaiwo mhuri yangu yekwa Mamboma yose natete vangu Maifungi na Maitakudzwa pafarm 85 kumushagashe na sekuru Chipadza. Ndini mutereri wenyu Donald Mamboma kuRustenburg, South Africa. Aiwa, vaatereri, tinotenda mose makwanisa kunge muchinyora tsamba nhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndokusiyai maoko a Jonga Kandemiri.
Aiwa, tinotenda zvikuru Blessing. Nemi mose manyora matsamba yanyu kuStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare misoro yenhau dzanhasi. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti Zimbabwe inoda zvakawanda, kwete chirongwa cheStaff Monitored Program kubva kuIMF. Vatenda vebiti votarisirwa kusarudzwa kuti vatungamire MDC Renewal Team, iyo inenge yonzi People's Democratic Party paCongress iri kuitwa muHarare. Vatsvangirai voparura gwaro rezvavanoda kuti zviitwe sarudzo dzisati dzaitwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange mine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Chris Gande.